Kwasi anoti semaonero ake Senegal ndiyo ikadadisa Africa kumakwikwi epasi rese aya.
Zvinhu zvakanaka Steric for development yema African coaches. Zvinhu zvinodadisa zvekuti izvo zvinorakidza kuti mucontinent medu meAfrica muri kushandwa and macoaches edu ari kudzidza ende ari kugrowa because wakaona uchikwanisa kuqualifyisa team kuenda kuworld cup kunenge uchita basa rakanaka.
Chigove anobvumirana nazvo achiti maTeranga Lions ane vatambi vanotambira zvikwata zvepamusorosoro munyika dzakasiyana siyana muEurope. Asi mutsigiri wenhabvu vaspecial bote vanoti Africa haifaniri kuita tariro yakanyanyisa nekuti varairidzi vemuno ava vanopererwa kana zvinhu zvaoma. Zvikwata zvemuAfrica izvi zvino shuwiro yekusvika masemifinary kana mufinary kekutanga kubvira makundano aya aparurwa na 1930. Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002, ne Ghana muna 2010. Ndizo nyika dzakagumira ma quarter finali. Hakuna nyika yemu Africa yatsimudza mukombe uyu kana kusvika ma semi finali. Makundano e World Cup ari kutanga musi wa 20 mbudzi achipera musi wa 18 zita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.